vanoona nezvemamiriro ekunze ava vari kuyambira kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana 2.2 million zvikuru kumadhagascar vanogona kuiwa nedambudziko remapasamu emvura ane simba rinosvika pachikero chepamusoro chekatigori 4. Dzimwe nyika dzakatarisana nemafashamu aya dzinosanganisira Botswana, Zambia, Zimbabwe, Eswatini neSouth Africa. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika razivisa vanhu kuti vagare vakangwarira asi kuti vasanyanya kurohwa nehana sezvo riri kushanda zvakasimba kutevera mafambiro ari kuita Cyclone Freddy. Mafashamu nedutu mupengo zviri kutarisirwa kusvika kuMozambique nemusi wechishanu. Bazi iri riri kuyambira vanhu kuti vangwarire pavanoedza kuyambuka nzizi kunyange nzvimbo yavo isina kunaya sezvo mvura yakawanda inogona kunge yanaya kune dzimwe nzvimbo yozoyerera ichiuya kwavari. Met Department yati mangwana nzvimbo dzese munyika dziri kutarisirwa kunaya mvura kunze kwematibiland not chete. Zvichakadaro vamwe vagari vari mumasvingo vakaita samai Sicilia Mapfumo mumusha werunyararo West vari kuchema chema kuti mvura yemafashamu iri kunaya ichipinda mudzimba dzavo.
Ne umwe mwana ari disabled saka trauma yacho anenge asangana nayo vangu akarara pametres mvura yacho payakasimapinda yakaita yange yakawandisa zovasimudza nekudii zvakavaafidha zvisingaiti then mumba yakapindawo masofa akanyorova maserigi mastove everything zvavo zviri mumvura were to get rid of zvinhu zvakawandisa mumba.
Vamwewo vakaita sava Richard Munyenye vemumusha weOdrelwes kwamucheke vanoti kunze kwekutyira midziyo yavo yakafa vave kutyira kuti imba yavo inogona kuondomoka.
Muri kubva nemvura yakananga muOdrelwes musaka mvura inotozara muzvimba chaimo hakwete pedu kutoga pakadowanda vamwe neupfu yavo yavanga vanaye plus havana vanongovata pasi machira akatonyorova vozongomuka vanhu vatiri mumvura kumatu mvura yatonaya.
Kanzura Ward 3 inosanganisa Runyararo West varoki kamuzonda vanoti vanga vari bishi rekuverenga nekuongorora kuparadzwa kwakaita nziyo iri muwadhi mavo umo mune dzimba dzinopfuura 10 dzakasangana nedambudziko iri.
Kufamba mudzimba idzodzo dzakaafektiwa ndicho kuti vanhu izvezvi zvekuti tiva kunyatsoona kuti problem solution yacho ingava ipicha yechayo because now after ndakombaira data rangu zvakanakanaka tikuida kumeeting chano ndapropoza na meya na town plate na engineer so kati toona kuti toita emergency ipi yekuti either rwizirwo chirwa here kana kuti vanhu vopuhwa dzimwe dzimba dzavangagara kana toendwa pane mamwe masenzi matsva ndo zviripo.
Zvichakadaro bazi rinoona nezvemvura yemunzizi nemumadhamu munyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA rinoti madhamu mazhinji azara zvekufashukira zviri kuita kuti nzizi dziwande mvura dzinogona kuzokonzera njodzi kuvanhu. Vaitaura neStudio 7 mutauriri weZina amai Majeri Munyonga vati vamwe madhamu akaita semutiriki azarisa.
Uwandu hwemvura iri mumadhamu huri kuramba huchikwira nokuda kwemvura iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Madhamu mazhinji munyika pari zvino azara uye ava kufashukira. Mukupera kwevhiki yapera takaonawo kufashukira kekutanga mumakore 15 kwakaita dhamu remutiriki. Dhamu iri ranga rapedzisira kuzara nekufashukira muna 2008.
Vatiwo kumatebhireni south kunzvimbo dzakaita semapisa matoko negwanza dzisi dzakawana dzinonzi dziri kupfachukira mukupera kwesvondo. Zinwa inotiwo mamwe madhamu akazara dzekupfachukira ane zvikamu 60 nezvitanhatu 96 munyika anosanganisira Joe kumatebhireni south, Mazoe nemazvikadei kumashonani central newest. Ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Timber.